Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 30 2022 makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Misika yefodya yovhurwa zviri pamutemo nhasi varimi vachitarisira mari iri nani. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti matambudziko asangana namuzvare Mary Mubayiwa avo vave kuda kuchekwa ruoko anoratidza kuti matare emunyika akundikana uye haana kusununguka. Meya weguta reHarare vakamiswa basa vaJacob Mafume vadzingwa kuvakanzura zvichinzi havachisisiri nengo yebato rePDP. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekurima vaAnxious Masuku vavhura zviri pamutemo musika wakakosha zvikuru munyika wekutengeswa kwefodya wegore rino. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Dr. Masuka vati nyaya yekusiyanisa mutengo kumusika nemakambani anotenga fodya akazvimirira kana kuti macontractors haina kunaka vachiti fodya yemhando imwe inofanira kutengwa nemutengo mumwe chete zvisinei nekuti iri kutengwa nani. Vatiwo makambani anotsigira varimi vefodya kana kuti macontractors anofanira kupa varimi zvikwanisiro zvese vachiti varimi vari kuchema pari zvino kuti havasi kupiwa zvinhu zvese zvavanoda. Vatiwo kana varimi vachinge vatsigirwa nemakambani aya vanofanira kuzotenga safodya yavo kumakambani aya vachiti Tobacco Industries Marketing Board TIMB yave nebandiko rinoongorora nekudzivirira kutengeswa kwefodya pamukoto kana kuti side marketing pachirungu. Vati fodya inowanira nyika biriyoni nemazana maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica uye hurumende iri kuvandudza mabasa ekurimwa kwefodya zvekuti kusvika muna 2025 nyika inenge yave kuwana mabiriyoni mashanu emadhora kubva kufodya. Zvichakadai varimi vauya nefodya dzavo vanoti mitengo yegore rino iri nani kudarika igore rapfuura. Amai Zvanyadza Kadembe Tembe vanorima vari kumatepa-tepa vati vanotarisira kuti mitengo ichakwira nekufamba kunguva.
Ndauya ane 3 bills kuti ndimuonawo dzepasi dzevharavhara ndionewo kuti ndinowana here kuti fodya iri kutengwa sei. Mitengo apa ndichangosvika mimwe yacho ndikuona iri raiti 420 asi imwe yacho yepamusoro yauya iyi praise haisiriyo. Kana yakanaka iri yepamusoro seiyi yandikuona iyi yakarema iyi yaidawo chikomu $5.
Vajelasi rebati vati mutengo wavhurwa nawo musika nhasi wakanaka kudarika gore rapfuura.
Mitengo yegore rino tichiona kuti zvakanaka chose tichikombia nelast year ma $4.99 $4.80 yainiita kanga $4.55 yanga isingawaniki zvinova izvo gore rinori tikuzviona zvichiitika. Saka tinongoti kurudziro yedu devaramba wakadaro tinifambe zvakanaka kwasaudzeka umaniri.
Vati chichemo chavo ndechekuti dei vapiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica. Varimi vapiwa zvikamu makuma nomwe nezvishanu zvemari yavo ari madhora ekuAmerica, imwe yacho vachiwana ari maRTGS. Vamwe vafadzwa nemutengo wanhasi ndiva Wellington Mupande vanorima vari kumutora shanga.
Ndauya kuno kuTSF kuzotengesa fodya yangu haisati yapinda zvayo asi ndapinda ndichiti ndione vamwewo iri kutengwa asi ndamaonero andiri kuzviita yeseka yatengwa zvakanaka zvisingaite price ma 420 ma 499 apano ma 40 apa ndaona rasta yako 420 mafofo ega ega ndinaona kadzikira.
Bere rokutanga ratengwa nemadhora mana nemasenzi makumi maviri kuAmerica unove mutengo wafadza varimi wakawanda. Dr. Masuka vati mwaka uno gowa harina kubuda sezvainge zvakatarisirwa sezvo mvura yakanonoka kuuya uye yakazouya yakawandisa zvekuti yakakanganisa zvirimwa. Nyika inotarisirwa kuwana fodya inodarika zvishoma makirogiramu mamiriyoni mazana maviri negumi nerimwe anove ayakawana gore rapfuura. Zimbabwe inotarisira kuwana bhiriyoni nemazana maviri ezviuru zvemadhora ekuamerica pakutengesa fodya kunze kwenyika. Pane misika mitatu yefodya inoti Boka, TSF nePremier iyo iri muHarare. Kune makambani makumi matatu nematatu ane maresinesi ekutenga fodya uye makambani aya anotengera fodya muHarare, Karoi, Mvurwi, Bindura, Marondera neRusape. Munemwewo nyaya Dr. Masuka vati nyika haisisina minda yekupa vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nezvishanu vakanyoresa kubazi ravo kuti vanoda minda. Nekudaro hurumende yatanga kutora minda kune vaya vasiri kuishandisa. Dr. Masuka vatiwo vave kutora minda kune vaye vane yakawanda kuti vasare vane munda mumwe chete.
Totarisa vakapuwa mapurazi asi ndobvawa masiya, ndo tinotora iwayo togova kune vanenge vachida. Totarisa kechitatu vakapuwa mapurazi asi vasingagoni kunyatsomashandisa, tinogura mapurazi iwayo tovasiyira pavanogona kushandisa.
Vatiwo vaye vakaenda kumapurazi aive nezvikwanisiro vakazvigurunura nekuzvitengesa vachatorerwa mapurazi iwavo opiwa kune vanoda kuashandisa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakine dhimasiye vanoti matambudziko ari kusangana nevaive mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, ava vari kunzina vana chiremba vavo vadimbu rweruoko kunoratidza kukundikana kwematare emunyika. Dare repamusoro reHigh Court nerepamusorosoro reSupreme Court akaramba chikumbiro chavo chekuti vaende kunorapwa kunze kwenyika zvapakuti chirwere chavo chibva chakomba zvekuisa upenyu hwavo munjodzi. Muzvare Mubayiwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kuda kuita vachiwenga kafira mberi uye kuti vakaedza kuda kuita uori pakuti vaviri ava vachate. Asi vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi uye vane ruzivo nezviri kuitika kumatare vanotiwo zvapupu zvehurumende zviri kutatarika kuvaroverera nemhosva. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamasiye.
Inosirisa zvakanyanya nekuti kuona achioneko achipinda mumatare edzimhosva ane utano kana kuti achirwara zvekuti hakwanisi kuita atingati pachirungu stand trial. Zvinhu zvinoratidza zvekare kuti matare edu kana atingati justice delivery system yemuZimbabwe haisati yakukoshesa zvakanyanya kodzero dzevanhu. Marwariro atinoona achiita, umwe anofungawo zvakanaka anogona kufunga kuti anofanirwa kutanga aonekwa nachiremba kuti akwanisewo kuti apuwe kana tikati a right to a fair trial, atongwe ane utano achiziwawo kuti anokwanisa kupindurawo mhinduro ane simba mukoti.
Sei matongerwo enyaya iyi akakosha tichitarisa nyaya dzezvemutemo muZimbabwe?
Inyaya iyi inyaya yandikati inoenda to the core of how justice is delivered kuZimbabwe. Hongu inyaya iri mumaoko ematare, and matare kana achitonga nyaya hafu hakutonga ane yatingati influence from outside. Tinoziva kuti panguva yapfuura apa panga pachitaurwa nyaya yatingati judicial capture. Zvinhu zvokuti kana mamagistrate achitonga nyaya zvinhu zvaanofanira kungwarira kuti vanyanye kukoshesa kodzero dzevanhu yatingati human rights dzinova idzo dzinowanikwa zvekare mububiro remutemo remuZimbabwe. Sekuona kwangu segweta rinomirira kodzero dzevanhu, ndinoona kuti matare edzimhosva panyaya iyi atadza kunyatso kuita basa rawo.
Nechikonzero chei? Nekuti kataura negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakati aiwa matare akazvimiririra uye atarise kuti wabuda mbamani.
Muno nemunhu muZimbabwe ane yatingati right to health, ane yatingati pamutemo right to a fair trial, and izvi zvinhu zvinofambidzana kuti kana munhu asingakwanisi kumira mudare achipinda mudare achirara pabhenji, konzi tingatonge munhu akadaro here? Toti kwete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanonzi havasiri kanzura nekuti vakadzingwa nebato ravo rinopikisa rePeople's Democratic Party. Kunyange hazvo mimwe mitongo yematare yakamboti vakavadzinga havana kodzero iyi, uye nyaya iyi ichirungotenderera matare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavanyorera munyori wekanzuro yeHarare iyo iri maoko eStudio 7, vamoyo vati vakatambira tsamba kubva kubato rePDP richivazivisa kuti vaMafume vakange vaive nhengo yebato reTriple C. Saka nokudaro Ward 17 yanga ichimirirwa navaMafume haisisina mumiririri. Nokudaro vamoyo vaudza kanzuro yeHarare kuti izivise komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ione kuti paitwa sarudzo itsva dzekutsvaga kanzura mutsva muWard 17. Asi vaMafume vati tsamba yavamoyo haina maturo, vakati ndo vachiri meya veHarare. VaMafume vati vamoyo vari kuedza kuvhariridza uori hwavanoti vari kuita mukanzuro yeHarare kubudikidza nekuvadzinga basa.
Tsamba yanyorwa naJulai Moyo haina kana nemusoro, saka isusu tinoiramba tsamba iyoyo, tinozviramba zvavaita izvozvo, ende hatifi takazviteerera. Ndichiri meya, ndichiri kansela.
Hatina kukwanisa kunzwa devi ravamoyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kubva mangwanani patawana tsamba yavo iyi. Asi vamoyo vari kuongororwa neZak vachipomerwa mhosva yekuita zveuori pakutengwa kwepombi dzemvura muHarare. Kudzingwa mukanzuro kwaitwa vaMafume kunoyo apo vamoyo vakazivisa nechishanu chapfuura kudzingwa kwemwame makanzura 16 mumakanzuro akasiyana-siyana munyika. Zvichitevera tsamba yakanyorwa neMDCT yava Douglas Monzora vachiti makanzuro aya akanga asisatevedzeri zvido zvebato ravo. VaMonzora vakaudza vatori venhau nemuvhuro kuti tsamba dzekudzinga makanzuro aya dzakanga dzanyorwa muna Gunyana wegore rapera sarudzo dzemabai elections dzisati dzaitwa, vachiti hofisi yavamoyo ndiyo yakazononoka kutumbira tsamba idzi kumakanzura aya. Mibvunzo yatatumira mutauriri weZek vaJasper Mangwana yanga isati yapindurwa pamhepo kutinzwe kuti vaziviswa here nezvenyaya yavaMafume pamwe nemakanzuro akadzingwa naMDC aya, uye kuti sarudzo dzekutsiva vanhu ava dzichaitwa rini. Asi sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti mabai elections anoitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva musi unenge waziviswa kuti nzvimbo hadzisisina vamiririri kunze kwekunge kwasara mwedzi mupfumbamwe kuti sarudzo dzenyika yose dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Russia yazivisa nhasi kuti kusvika pari zvino hapasati paita chibvumirano chekumisa hondo pakati payo neUkraine. Ukraine inonzi yakauya nezvinhu zvainofunga kuti zvinogona kutambirwa neRussia kuitira kuti nhaurirano dzerunyararo dzibudirire. Zvimwe zvakakandwa mugango neUkraine inyaya yekuti ive nyika isina divi rayakarerekera pakati peNATO neRussia. Asi vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanotiwo Russia iri kuenderera mberi nekurwisa guta guru renyika iyi reKiev uye reChernihiv, kunyange hazvo nezuro pakatanga nhaurirano yainge yamboti ichabvisa mauto ayo mumaguta aya. Mutedzeri wemutungamiri wehurumende yeUkraine amai Iriana Verashuk vanoti vawirirana neRussia kuvhura nzira dzekuti vanoda kuenda muupoteri vakwanise kuita izvi vasingarwiswe. United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mana vatiza muUkraine vachienda muupoteri kune nyika dzakapoteredza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Gadziro Gwekwerere.
Ini maonere angu ndokuti magwaro ari mushoko raMwari akutozadzikiswa, hondo dzinongomuka kupandukirana pasina pundutso. Maonera angu, Russia yaisafana kumboita zvayakaita izvi, nokuti zvayakaita zvokutanga hondo nokuuraya vanhu zvatoafekta pasi rese. Kana vari kuZimbabwe chaivo vatoafektiwawo, nokuti pane vana vanga vachidzidza kuUkraine ikoko vakatozoona nhamo kuti vabudemo vamwe vachiri ikoko, maonera angu. Saka zvinobva zvanetsa. Pasi rese riri kunetseka namafuta ekufambisa motikari. Pasi rese riri kunetseka zvekare nefurawo yokuitisa chingwa, nemhaka yehondo iyoyi yakonzerwa neRussia.
Munoona zvichigadziriswa sei? Tichiona kuti pane nhaurirano dziri kutoitwa pari zvino muTurkey, asi tinoona kuti Ukraine inoti iyo pane dzimwe nzvimbo dzemunyika yayo dzichiri kuenderera mberi dzichibhombwa neRussia panguva iyo nhaurirano idzi dziri kuenderera mberi.
Maonero angu, paifanira kungoita nhaurirano, nokuti mukore watava unoyu ndokuti kungotanga hondo inodeura ropa zvinenge zvisina kukodzerana. Savanhu vatisamhukei vava civilized, taifanira kungotaurirana zvakanaka. Asi tiri ipapo taata kutotyira kuti inotoita hondo yepasi rose, world war. Asi tinotenda kuti nhaurirano dzichaita kuti pave norunyararo, uye tinourombo tichiona kuti Russia yanga yongopaza pose ichiuraya namacivilians, vana vechikoro, ichibhomba zvikoro nezvose. Saka tinongoshuvira kuti hondo iyoyi ipere, nokuti haina zvakanaka zvainounza pasi rese.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Gadziro Gwekwerere, vari parunare kuFlorida muno muAmerica, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vanhu vanodarika mamirioni mashanu kana kuti 5 million vabaiwa nhomba yeCOVID-19 zvichitevera danho rehurumende rekubaya vanhu vakawanda ichivhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vakwanise kubaiwa kana kuti blitz. Chirongwa chehurumende ichi chakatanga nemusi wemuvhuro svondo rapera. Nezuro, vanhu zviuru makumi manomwe nemanomwe zvine mazana matanhatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 77,681 vakabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Izvasiya vabaiwa nhomba kekutanga vave mamirioni mashanu nezviuru makumi mana nemapfumbamwe zvine mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 5,049,222. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 5,439. Vanhu zana negumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakatanga kupararira chirwere cheCOVID-19, nyanzvi munyaya dzezveutano dzaityira kuti chirwere ichi chaizogona kupararira zvinotyisa nekuuraya vanhu vakawanda munzvimbo inogara varombo vakawandisa muzvitumba muAfrica yese yeKibera muKenya. Asi masangano anopa rubatsiro anonzi akashanda zvakasimba kubatsira vanhu vemunzvimbo iyi kuti chirwere ichi chisauraye vanhu vakawanda kana kupararira zvakanyanya. Mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi, masangano anopa rubatsiro muKenya akashanda nehurumende yenyika iyi nesangano reUnited States Centers for Disease Control and Prevention kupa vanhu vemuKibera nhomba dzinodarika zviuru mazana mana. MuKibera mune vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250,000. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vange vachishanyira nyika dzemiddle east nenorth africa vachidzisimbisa pamatambudziko anogona kukonzerwa neIran uye kusimudzira nyaya dzekudyidzana munyaya dzezvekutengeserana panguva iyo Russia iri kurwisa Ukraine. Rino muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tine hurukuro nevakavamba uye vari mukuru wesangano rinobatanidza zvizvarwa zvekuAfrica zviri kunze kwenyika pasi rino rose, zvichigoverana pfungwa dzekutanga pamwe nekusimudzira mabhizimisi reAfrican Diaspora Empowerment International kana kuti ADEI, amai Susan Muzorewa, avo vari mudunhu rePennsylvania muno muAmerica. Gatinzwei hurukuro yaitwa naJunga Kandemiri weStudio 7 naMai Muzorewa nezvechirongwa chavo ichi.
ADEI organization ine donzo rekubatanidza vanhu vanobva kunyika dzeAfrica dzakasiyana siyana kuti tikowerane pfungwa nekubatsirana, yatinoti networking pachirungu. Donzo reADEI nderekuti uyai tikowerane pfungwa, uyai tibatsirane kugadzira upfumi munzvimbo idzo tiri, idzo dzinzvimbo dzediaspora. Tinodaira kuti pane maopportunities akawanda chaizvo munzvimbo idzo tiri, atinokwanisa kuti tiunganidze upfumi. Takabva kunyika dzedu dzechibarirwe tikauya munyika dzino kuzotsvaga mabasa. Hongu takaona uye vazhinji vedu tava pari nane kupfuura patangange tiri tichiri kunyika dzedu. ADEI kuti zvakanaka izvozvo, asi uyaitende pamusoro. Hongu tava nemigove, tava nemasalari atinodya tichiguta, asi ngatichienda pamusoro tigadzire hupfumi hwakawanda uhwo tinokwanisa kuzosira nevana vedu. Amwe marudzi ari kuzviita, uyai tibatanewo sevana veAfrica tibatsirane kuwaka hupfumi munyika idzo tiri.
Izvi zvakakosha zvakadii zvamuri kutaura izvi, Dr. Muzorewa?
Mazuva ano munguva iyo tava kugara muna iyo, nguva inonzi global economy, zvino toda kubatana nevamwe nekupanana mazano nekupanana hunyanzvi kuti tibudirire. Hapana munhu achakwanisa kubudirira ari ega. ADEI tinokoka vanhu vanobva kuAfrica vakabudirira mune zvavari kuita, uye vanoda kukoverana nevamwe nekuvadzidzisa kuti vave vanotangawo mabhizinesi kana mainvestments ekuti vavake hupfumi.
Makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kubva pamaparura sangano renyu?
Tabatsira vanhu vakawanda chaizvo nekuvapa pfungwa dzekutanga mabhizinesi avo. Dzimwe nguva vanhu vazhinji vanoda kuti vatangewo mabhizinesi vaitewo mari, asi tinoshaya kuti titangira papi kana kuti zvinofambiswa sei. Padiaspora ndo patinoti uyai tese maAfricans tibatane, tikowerane, tiise misoro pamwe chete nekudzidzisana. Chimwe chatinoita padiaspora kudzidzisana kuti zvinotangwa sei.
Ndiana anokodzera kuve nhengo yeADEI?
Membership yedu paADEI ndeyemunhu wese. Tinokoka kubva kuvana vechikoro kusvikira kuvanhu vakuru. Tinonyanya kutarisira kuvana vadiki kuti tinodaira kuti vakava neinformation iyi vachiri mazero avari iwayo vanokwanisa kuishandisa zvakakwana kuti vavake upfumi munzvimbo idzovari. Tinodaira kuti dai kuri kuti takange tine information iyoyi mazuva apfuura, tingadai tava pamberi, tave panzvimbo dziri nane chaizvo munyaya dzekuvaka upfumi.
Vanoda kuziva nezvesangano renyu vanokuwanai sei?
Endai pawebsite yedu adei.online. Munotiona ipapo pawebsite pedu pane information yezvinhu zvizhinji zvatinoita, maevents edu atinoita nemaevents atakaita. Vanhu vazhinji vari kubatsirikana chaizvo.
Avo vanga vari mukuru uye vakavamba sangano reAfrican Diaspora Empowerment International kana kuti ADEI, amai Susan Muzorewa, vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica naJunga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, mitambo yose yekupedzisira mukutsvaga nyika dzichamirira Africa kumitambo yeWorld Cup kuKata mugore rino yakapetwa neZuro, pachitambwa mitambo yakanakidza zvikuru pakati pezvikwata zvine mukurumbira muAfrica. Ko, ndianani vari kuenda kuWorld Cup? Michael Kariati anotipanya inotevera.
Algeria, Ghana, Morocco, Senegal ne Tunisia ndizo dzichanomirira Africa kumakundano e-2022 World Cup. Nigeria yaigoda kukunda Ghana nechibodzwa kana chimwe chete, asi izvi zvakaramba mushure mekuita mangange 1-1. Mitemo yenhabvu inoti chikwata chinonwisa zvibodzwa kunze kwemusha sezvakaitwa neGhana ndicho chinoenderera mberi kana zvikwata zvikaita mangange mumitambo miviri. Zvikwata zviri izvi zvakaita mangange 0-0 mumutambo wekutanga kuAkra ndokuita 1-1 nezuro manheru muNigeria. Asi Senegal yakapedza basa nekurova Egypt 3-1 nemapenareti mushure mekunge zvikwata izvi zvaita 1-1 mumitambo miviri. Izvi zvave kureva kuti mutambi weLiverpool anemukurumbira Mohamed Salah achange asiko World Cup pachaitwa makwikwi aya muna chikumi. Salah ndiye mumwe wevatambi veEgypt vakatadza kunwisa penareti yavo. Aingotambira chikwata chenyika chemaWarriors Chenjerai Dube anoyemura Materanga Lions ekuSenegal nekukunda uku.
Senegal yazviita nyika yavo. Senegal vari kusapota timu yavo zvikuru nekubatana unity. Chiona nyangwe Mane achisvika panguva yekutumira kana mari kutenga matickets kuti vanhu vagone kuuya kuzoona nyika yavo ichitamba kuzosapota nyika yavo. Saka ndiri kuona unity yavabetsera zvikuru.
Morocco yakawanawo tikiti rekuenda World Cup yarova Democratic Republic of Congo 4-1 nezuro. Panguva iyo Tunisia yakarovawo Mali 1-0 mumitambo miviri. Cameroon iri munzira kuendawo kumafainari aya mushure mekubuditsa Algeria 2-1 munguva yakawedzerwa. Cameroon yaive yakunda 1-0 mumutambo wanezuro mushure mekurohwa 1-0 svondo rapera mumutambo wekutanga ndokukunda munguva yakawedzerwa zvikwata izvi zvaita mangange 1-1 mumitambo miviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheDiaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo uye kodzero yezvizvarwa izvi yekuvhota. Tichatarisawo zviri kuitika muUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Zvongwa yediapera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Misika yefodya yovhurwa zviri pamutemo nhasi varimi vachitarisira mari iri nani. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti matambudziko asangana namuzvare Mary Mubayiwa avo vave kuda kuchekwa ruoko anoratidza kuti matare emunyika akundikana uye haana kusununguka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.